Manerako nakamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 21 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inowedzera vashandi vayo mari dzemihoro nedzekubatsirikana kutanga musi wa 1 mwedzi uno asi vashandi vari kuchema-chema kuti hurumende iri kuita humbimbi ndoga pakungowedzera mari yainoda pasina kuwirirana. Nengo dzebata reCitizens Coalition for Change nezvimwe zvisaro zveZimbabwe zviri muAmerica voratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Mutungamiri webata reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nemumiriri weBritain muZimbabwe vakaziya nyaya dzine chekuita nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vashandi vehurumende nhasi varamba kusaina chibvumirano cheNational Joint Negotiating Council chemwaka wekutanga wegore kana kuti first quarter vachipomera hurumende mhosva yekuenderera mberi nekuvawedzera mihoro vasina kuwirirana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vehurumende vari kuchema-chema nevanoti humbimbi ndoga wehurumende vachiti zvisinei nenhaurirano dzavari kuita hurumende iri kuita zvainoda pasina wirirano. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wavaita nevamiriri vehurumende muHarare nhasi mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati havasi kufara nemaitiro ehurumende ekusatevedzera zvinenge zvawiriranwa kumisangano.
Mutemo wekunegotiate ndewekuti munofanira kunegotiata kusvika mawirirana saka isu sanga tisatawirirana saka tazoona kuti takuda kuti tizogara pasi titaurirane zvinhu zvakati zvokuti government kana kuti maybe public service commission yatotora chidanho kare vatotora position kudhara.
Amai Alexander vatiwo
kuti ndichoti ngatafuta mari yacho yatiri kutotambira even yezimudhola yatodzika uremu hwayo nenyaya yeinflation mushandi anenge achiramba achitonyanyisa kutambudzika kudarika zvaanga ari.
Munyori musangano revarayiridzi reZimbabwe National Educators Union vacharles zvinosengwa vati nhaurirano dzavakaita hapana chabuda nekuti hurumende haina kutevedzera zvavaive vataura.
Nezvichemo zvatanga tinazvo zvatanga takaisa patebo kuhurumende tanga tiri kuti tikuda clothing allowance tanga tiri kuti tikuda kuti macivil servants vangotambira mari yakafanana zvisina kuti uyu mwana wekwamaikuru uyu mwana wekwamainini.
Vachinosengwa vatiwo mari yekubatsirika yeteaching allowance yemadhora ekuamerica makumi masere kana kuti USD $80 iri kupiwa varayiridzi haina zvainobatsira zvakanyanya.
Asi 80 USD haina zvainoita pazvichemo zvevarayiridzi.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObert Masaraure.
Isu semacivil servants maticha kunyanya tikungokumbira 1260 kuti ikwanise kutimikira mabasics.
VaMasaraure vapawo yambiro kuhurumende vachiti ikaramba ichiita zvepamunhondo pamusasa zvikoro zvinogona kutadza kuvhurwa panopera zororo rezvikoro muna Chivabvu.
Vunduka kuti kana hurumende ikatadza kugadzirisa nyuna dzevarayiridzi zvikoro zvinogona kuremewa nekuvhurika zvakare panotanga muna Mei.
Mugwaro ravanyorera hurumende vashandi vehurumende vatiwo vanoda kuti vashandi vehurumende vaenzaniswe nekupiwa mari dzakafanana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kune gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavima kana munyori wepublic service commission Dr. Rosemary Tsitsichoruma. Asi mugwaro ravakanyorera kumapazi akasiyana-siyana nehurumende Dr. Choruma vakazivisa kuti hurumende yakanga yawedzera vashandi vayo kubva pana deputy director zvichidzika mihoro yavo yavanotambira iri mumadhoro emunyika nezvikamu zana kubva muzana kuwedzera mari dzekubatsirika pamwe nedze COVID allowance kubva kumazana maviri emadhoro kuAmerica kuenda kumadhoro mazana maviri nemakumi mashanu kuchitiwo vari pamudyandigere vachipiwo madhoro kuAmerica zana anoiswa mumabhanga avo enostro accounts pamisoro pemihoro yavari kupiwa iri mumadhora emunyika mari yainge yapiwa varayiri dzinoita madhora ekuamerica makumi masere kuti vabatsirike kubhadharira vana vavo chikoro yashandurwa zita kuti inzi yave yekubatsirika kwevarayiridzi kana kuti teaching allowance mari dzose idzi dziri kubhadharwa kubva musi wa1 kubvumbi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica vari kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC vachinyunyuta neuori hwavanoti huri kuitwa mukuburiswa kwegoridhe munyika wakafumurwa neAl Jazeera. Kunyange hazvo hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatorera matanho vose vakafumurwa mumavhidhiyo aya veruzhinji vari kukurudzira kuti nyaya iyi inyatsoongororwa nekuferefetwa zvakasimba. Hatina kukwanisa kutaura nemumiriri weZimbabwe muAmerica vatadius chifamba pamusoro pekuratidzira uku. Marvelous Musanganya wewe Studio 7 ari kumuzinda weZimbabwe uko akwanisa kutaura navadeputy Siyampondo vebato reTCCC kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo.
Pano taungana kana tauya sezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akasiyana siyana vamwe vari kuuya nezvivari kumapato ematongerwo enyika sekutaura kwandaita kuti ini ndiri kuuya ndiri kubva kuTCCC tine vamwe vari kubva kune mamwe mapatiziwo akaita sana MDC tine vamwe vari kubva muchurch saka tauya kuti tizoratidza kutsisuma kwedu maringe nezvakabuda mudokumentary reAl Jazeera apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa upfumi hwavo huri kutorwa ndosaka tauya sevana veZimbabwe kuti taiwa kwete dai mambomira zvamuri kuita izvi zvicherwa zvenyika upfumi hwenyika ngahuwe hunobhenefita huchikwana munhu wese.
Pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda?
Kwete, hatina kutambirwa, tanga tizvizive hedu kuti vachange vatiza nokuti mukanonotarisa ikoko suo racho rakatovharwa havadi kuengeja nesu macitizens kuti tipewo zvichemo zvedu. Tanga tine petition yatanga tikuda kuvasira asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petition iroro riite sei risiwe ipapo.
Tinoona kuti manga muri kutimi mune zvinyorwa zvamuri kuda kusiya pamuzinda pamuchaita sei?
Zvinyorwa izvi tichaita kuti vamwe vemamembers edu vachasara kuno nemusi wavo vachauya kuzovhura embassy tichauya chinyorwa kuzosiiwa kuno. Saka tichibva panapa tichaenda kune mamwe maembassies akaita se embassy yeuk, embassy yeuae, embassy yeSouth Africa, Tanzania neDRC inova iyo sachigaro weAfrica pari zvino tichinosiyo zvekare petition iyi.
Muri kufunga kuti zvichemo izvi zvichadairwa here?
Tine kutenda kuti dzimwe nyika dzakaita sana UK dzichadaira because takatoona even maparliament avo vakatanga kare kudiscussa kabuda mudocumentary iroro uyewo kutsutsumwa kwakaitawo vamwe vari kune dzimwe nyika senge vari kuUK ikoko koko vakaenda kuparliament ikoko.
Vanga vari nhengo yebato reTCCC vadeputy Siyampondo vachitaura naMarvelous Musanganya wewe Studio 7 vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC muno muAmerica. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti TCCC vaNelson Chamisa neZuro vanonzi vakasangana nemumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson vakaziya nyaya dzine chekuita nesarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino. vachinyora padande mutande rawo reTwitter, amai Robinson vati vakakurukura navachamisa nezvekukosha kwekuti sarudzo dziri kuuya dzinge dziri murunyararo dzinotambirika uye dzichipindwa nemapoka ose. Vati Britain yakazvipira kusimudzira nekuchengetedza utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu pasi rose. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemusangano uyu. Tabata mutevedzeri wemutauriri weTripleC vaGift Hostel Siziva kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wane zuro.
Tanga tine musangano hatinawo na ambassador Melin Robinson tanga tichikurukura nemagadzira atinoita musangano. Munoziviva kuti Zimbabwe ine marelationship nenyika dzakasiyana siyana including London, Washington. Munoziva kukosha kwakaita macapitals anotibetsera kuti semaZimbabweans tiite hurukuro pamusoro penyaya isadzo dziri kuuya kuti dzakamira sei, tashiya maviews edu, maonero edu.
Zvii zvakakurukurwa pamusangano iwoyu?
Takakurukura in terms of our commitment sebato nehurumende idzairi kuuya kuti what is our commitment to democracy, what is our commitment kumeka sure tinoita maelections ari fair and fair. Munoziziva vajena kuti sarudzo kana zvisina kuita zviri pamutemo, zvisina kugutsikana kwemabati akasiyana, dzinokanganisa relationship inenge iripo pakati pehurumende neruzhinji rweZimbabwe. Because vanhu vanogadzwa nevanhu, hurumende inogadzwa nevanhu, inonzi a government of the people for the people by the people. Saka izvozvo ndozvatoda kuti zvigadzirwe, takurukura nyaya yekukosha kunoita voters roll, kukosha kunoita mamedia reforms nezvimwe zvatinoona zvakakosha kuti nyika ino iite sarudzo dziri pamutemo.
Musangano uyu wakakosha zvakadii kubato renyu pamwe nekuvana veZimbabwe?
Musangano uyu wakakosha, munoziziva kuti London ine relationship kubva kare neZimbabwe. Yakakosha nekuti tinogadzisa ukama, one of our commitment kana tapinda muhurumende ndeyekuti Zimbabwe idzoke into the community of nations. Saka izvozvo munoziva commitment to rejoin the Commonwealth. Zvinhu zvese tinokurukura nenyika dzakasiyana zvatino ona kuti zvakakosha tigadzise nyaya yedebt question yemunyika. Munoziva chikwereti chenyika, vakomana nevasikana vangu varipo vavanga vachiba mari yenyika balloon gate yedu yapa almost 17 billion. Saka tinofanira kuti tigadziriswe kuti how do we address the otas debt question yemunyika. Izvozvo zvinogadzirwa kana maita ukama kuwirirana nekunzwanana nedzimwe nyiko dzakasiyana. Saka those are part and parcel of the conversation yatinoita.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzero chemutauriri weTripleC vaGift Hostel Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Kurwisana pakati pemauto evakuru vechiuto vaviri kunonzi kwaenderera mberi nhasi muKhartoum, guta guru reSudan, kunyange hazvo panga paine kurudziro yekuti mapoka aya ambomira kurwisana. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mazana mana kana kuti 400 vaurayiwa, vamwe vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 vakakuwadzwa mukurwisana uku. Ukuwo mutungamiri wesangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross vaMijana Spoljaric vati sangano ravo riri kukundikana kuendesa rubatsiro kuvanhu vanoruda zvakanyanyisa sezvo zvikwata zviviri zviri kurwisana izvi zvisati zvapavimbiso yekuti vashandi vesangano iri vachachengetedzeka. Mukane zvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, Professor Ricky Munyaradzi Mukonza.
Kurwisana kuri kuitika chinhu chinosuvisa chaizvo, nekuti kuri kukonzeresa kufa kwevanhu. Ende chimwe chiri kuita kuti zviwedzere kusuvisa ndechekuti kuchiri kuenderera mberi, ende hatisi kuziva kuti kunopera sei, nekuti mauto ari kurwisana ehurumende nemamwe acho chavakatarisa isimba, havasi kutaridza kuti vari kutarisira kuti vangangonzwanana nekuwirira.
Tinoona kuti kurwisana uku kwane mazuva kuchiitika, muri kuonawo here paine kupindira kuri kuitwawo nenyika dzemuAfrica kana sangano reAfrican Union?
Hapana kupindira kwenyika dzemuAfrica kana African Union kwatati taona kuri kubatsira, nekuti dambudziko riri kuramba richienderera mberi. Ndo chinhu chinonyanya kusuisa vakandemiri kuti dambudziko rinoitika muAfrica. African Union haina zvainonyatsoita zvekumisa dambudziko rakaita seiro riri kupedza vanhu, kuirira vatorwa vanobva kune dzimwe nyika. kuti vatigadzisire dambudziko redu. Asi kana vagara mumisangano yavo munonzwa vachitaura kuti aiwa dzakuti Afrika izviwanire minduro dzayo, iyaya vanoti African solutions for African problems. Saka zvinhu zvinosurisa chaizvo kuti kana matambudziko achizobuda African Union hapana chainoonekwa chichipa.
Tiko kurwisana kuri kuitika uku kungasiyawo papi nyika dzimwe dzemuAfrica mune remangwana?
Zviri kuitika kuSudan zvinosiya dunhu reAfrica riri pasina kumira zvakanaka, nekuti zviri kupa mucherechedzo kana kuti yatingati pachirungu example isina kumira zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, Professor Rike Munyaradzi Mukonza, vari parunhare neStudio 7 kwakare kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni varamba kusaina bhiri raizoita kuti vanenge vabatwa nemhosva dzekuita zvechingochani vatongerwe rufu mune dzimwe nyaya, vakaridzosera kuparamende kuti rinyatsosimbiswa. Chingochani hachisi pamutemo muUganda semune dzimwe nyika dzinodarika 30 panyika 54 dzemuAfrica. Mukuru wemauto emumvura enyika yeIran, Sharam Iran, nezuro akaudza nepfenyuro yeterevhizheni yehurumende kuti mauto emumvura eIran akamanikidza ngarava inofamba iri pasi pemvura kana kuti submarine yeAmerica kuti iende pamusoro pemvura apo yakanga ichipinda munyanza yeGulf. Asi mauto emumvura yeAmerica eNavy's 5th Fleet aramba mashoko aya achiti hakuna zvakadaro zvakaitika. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara nemisangano yavanoti vari kuitiswa nerimwe sangano rinonzi rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ, iro rinonzi nevamwe nderevasori. Asi sangano iri rinoti riri kungotsvagira mutungamiri weZANU-PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Rutsigiro pamberi pesarudzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevasiri kufara ndevaBrian Matenga avo vanogara kumagunji mudunhu diki reHurungwe. VaMatenga vanoti vanzwa nekumanikidzwa kuenda kumisangano yebato reZANU-PF nenhengo dzeFAZ dzichitungamirwa navaFrank Ndambakuwa.
Problems yekuti vanotimanikidza kuenda kumisangano yeFAZ zvikuru sei Ndambakuwa anoita kunge ndiye ari kuvhoterwa.
VaMatenga vanoti vanochisidzirwa kuti anenge akuenda kumisangano achazviona kana nguva yakwana.
Vanenge vachiti asingada mhino zvake nguva yacho ichakwana. Kuti vachaita sei hazvina anotaura, asi kuchikidzira chete.
Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mudunhu resanyati uko misangano inonzi yave kushevedzerwa mukati menguva pfupi. VaRizini Mutunzi vanogara panyimo vanoti nguva yakare misangano yaiitwa zuva rechisi, asi zvino yave kushevedzerwa chero zuva nenguva. Sangano refazi iri rinonziwo rakakonzeresa mutauro mubato reZANU-PF, vamwe vachiti riri kutora basa remapazi ebato iri zvikuru ekukokera rutsigiro rwemutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzakakundwa musarudzo dzemaprimary dziri kupomera sangano refazi mhosva yekuti rakabirira sarudzo kuti dzikundwe. Dzimwe nhengo yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti fazi ya inge ine nengo zaida kutizikunde msarutu uye ya ikwanisa kumisa nengo kukwiza sezo ya ile iyo zakare ya izeneka kuti nengo za inge zisina zupomiru wa ire kana kuti security check mumiriri wenocho nmparamende ya kazumirira vachemba muliswa au vaimbo we sachi garo we zanu PF mduni ole mashona alindi west vasati vadzingwa mubato iri vanoti fazi ya tola basa lewa sori kana kuti central intelligence organization kana kuti CIO.
Now there's also files which basically has been subcontracted to run.
Pane bazi refazi rave kushanda basa rekukokera misangano mubato reZANU-PF. Idambudziko pezo bazi revasori rave pasi sebato reZANU-PF zviri pachena.
Ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti fazi yakanyoreswa sesangano rakazvimirira kana kuti nani government or organization. Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vanochinoshamisa ndechekuti sangano refazi riri kubvumirwa kuita zvematongerwo tongerwe yenyika neZANU-PF asi ichirambidza mamwe masangano akazvimirira kuita zvimwe chete.
Kana FAZ riri sangano rakazvimirira rega richiita zvematongerwo enyika neZANU-PF, kosei vamwe mamwe masangano achitsoropodzwa auda kutovharwa nePVO Act New One, vana Crisis Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vana Zim Rights, masangano ese akadaro anonzi neZANU-PF anonetsa, toda kuti timavharise vari kupindura munyaya dzenyika. Saka vana FAZ avava kana hurumende ichitiwo vana FAZ ngavabatsire kumusangano kwavo, zvakangonakawo kuti mamwe masangano akazvimirira ega vakwanise kushandawo achishanda nemapato avanoda.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe wevanonzi vakuru vakuru veFAZ vari mutevedzeri wemukuru wevasori le Central Intelligence Organization Brigadier General Walter Tafumanei vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi imwe nhengo yeFAZ mudunhu reMashonaland and West vaFrank Ndambakuwa vekuHurungwe vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave nhengo yeZANU-PF uku vari nhengo yeFAZ zvakare.
Hapana ari kumabhundutsirwa, hapana anogotaugwana and izvo hatiunganidzi vanhu for your own information.
Kunyange hazvo mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yavati tivatumire vakamboudza vatori venhau kuti mabasa emusangano anoitwa nenhengo dzeZANU-PF chete. Vamwe vanoti masangano akaita seFAZ Heritage nemamwe akaita seChurches for ED, Businessmen for ED nemamwe ari kutsvagira vamunangagwa rutsigiro zviri kunze kwebato reZANU-PF kana kuti parallel structure. Mudzimai waBrigadier General Tafumanei, amai Winnie Jessica Tafumanei, vanove zvakare nhengo yeFAZ vanonzi vakakwikwidza musarudzo dzemaprimary eZANU-PF kuZvimba South uko kwakakundwa mumiriri wedunhu iri vari nhengo yeZANU-PF vaPhilip Chiyangwa. Sangano renhau renewzimbabwe.com rinoti vaChiyangwa vakatonyorera muzinda webato ravo tsamba inyunyuto vachiti vanofunga kuti vachapfumanei nemudzimai wavo pamwe neFAZ vane zvavakaita pakukundwa kwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa amai Tafumanei kana vaChiyangwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Muchirongwa chemagitare chatinoziva kuti munenge makamirira svondo rega rega. Svondo rino tine hurukuru nemuimbi achiri kusimukira anoimba nziyo dzechitendero kana kuti gospel music, Joseph Maposa, uyo anoimba nechikwata cheChariots of Fire. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Magitare ndinotanga kurekodha ndi 2014.
Asi muna 2014 musati marekodha maimbokakata waya kaimi muchidhonza dhonza mabhanzu dharini ye.
Ndati kuti ma 2009
veukama vabereki shamwari vaitiwo kuti mukomana paakatanga kukakata waya.
Vazhinji vakanga vachitizvigira hapana havo vainyanya kuopoza, asi vamwewo vaimboti zvewaya zvezveurongwa. Asiwo wangwendo zo wa hawa jini wa iskajini kate tanyanya mkikiri wabu kwa zemba zende.
Muri mchimani manu umu, mariku utambira na nayo seni manu.
Mwanzi yetu mchimani manu inu utambiri kwa zakanyanyi. Tingate usayo access ya mkiki yende mberi mberi asimu loko wamuna mchimani manu ayeru nga mkiki kwa zakanyanyi.
Ko matambu ziko hamuno osangana na onde hapi hamunga deo kutawaranezo.
Matambu ziko jino sangana na o wani tingate leku tangara taka sangana na rambere saikori.
Kune vamwe vari kunzogo vanofarirawo zvekubatsira nevanodawo kupota vachiko haya ivanonzwa mimhanzi yenyu vachidawo kuridzirwa vanokuwana ikupi vakada kutsvaga.
Isusu tinobatika muchimani mani muno ndomwe tiri bhesi muno. Vanoda kutibata vanotibata paWhatsapp kana mafoni panamba 0773911220.
Komana vepachimani mani apa kamungadewo kuti nhasi timbokakanda vanhu vagoziya kuti aiwa takachinzwa icho chepachimani mani ndechipi chacho.
Ndingafara kwazvo kana mutambori dzainonzi kurarama inyasha endakaendwa pamusoro pezvesaiklori dai njopi takasangana nayo kuchimani mani.
Kurarama inyasha ndimukoma Joseph Maposa vanoimba nechikwata checherios of fire vari parunare kuchimani mani naivan zininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti vange vachitaurawo nesu pano pastudio 7 tibatei pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tichange tichitarisa kuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe muno muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende inowedzera vashandi vayo mari dzemihoro asi vashandi vari kunyunyuta kuti hurumende iri kuita zano ndega pakuwedzera mari ichisiya zvavanenge vavirirana panhaurirano. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.